ndinonwa rwiyo rwandinoimba mambo emoyo wangu iva njimbo yandinowanda utiziro wangu mumwe chete wandinovi Zangu, eko ye mazuva.